Imwe nengo yepamusoro musangano iri va Martin Kingston vanoti vanhu vanosvika mamiriyoni mana kusanganisira vanobva kunze kwenyika vacharasikirwa nemabasa kubva mukuvharwa kwemakambani nehurumende ichiedza kuderedza kupararira kwechirwere checovid-19. Chikumbiro chavo chinouya mushure nekunge hurumende yeSouth Africa yazivisawo kuti iri kugadzirisa mutemo uchashandiswa nemakambani emunyika iyi mukupinza zvizvarwa kune dzimwe nyika mabasa. Gurukota rezvevashandi munyika iyi vatula sukesi vakati mutemo uyu unofanira kudzikwa nechimbi chimbi. Mutemo uyu uyo uchashandiswa nevarimi vemumahotera nevanoita zvekuvaka pamwe nezvemudzimba uchaomesera zvikuru vanobva kunze kwenyika sezvo ariwo mabasa akawanda anoitwa nezvizvarwa izvi. Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTshwane University of Technology Dr. Rick Mukonza vanoti chirwere checovid-19 chichaita kuti mhuri yeZimbabwe inorarama nekushanda iri muSouth Africa itambure zvakanyanya.
Denda rinodanwa nezita rekuti covid-19 riri kubata-bata zvakawanda maererano neupenyu hwevanhu. Denda iri rikabata-bata avo vari kushandira makambani nekuti makambani mazhinji haasi kuitwa zvakanaka nekuda kwekumbovharwa kwaakaitwa. Saka makambani achatovhara zvachose nekuda kwezvaitika nedenda. Mamwewo makambani emaZimbabwe avo vari kuzvishandira pachavo achatadza kusumuka nokuda kwedenda iroyi. Saka zvatichaita zvinonyanya kurwadza ndezvekuti zvinhu zvichaoma kuSouth Africa, kumusha zvagara zvakaomawo zvakare. Saka inenge iya inotaurwa nevakuru yekuti mai vasamusana mwana atsva dumbu. Hatisi kuona zvinhu zvichimira zvakanaka kuvana veZimbabwe.
Mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association kana kuti ICBTA vaDennis Juru vatsigirawo mashoko aya vakati sangano ravo rinofanira kutsvaga nzira dzekubatsira nhengo dzaro. Vati sangano ravo richakurudzira mhuri yeZimbabwe ine mabhizinisi muSouth Africa kuti vaedze nepose pavanokwanisa kubatsira nhengo dzeICBTA kana zvinhu zvaita manyama amira nerongo.
Kushungurudzira zvikuru sande zvatakatarisana nazvo zvakatarisana nenhengo dzedu sevangave vanotenda nekutengesa kunze kwenyika pamwe chete nevanhu vanogara kunze kwenyika vachishanda iko. Pane dambudziko rekuti makambani ari kuvhara uye hurumende yeSouth Africa kunyanya mashoko akataurwa naminista wefinance vati tambuweni kuti vachazama nekuvanogona poste kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvinge zviri zvinoshanda munyika yeSouth Africa. Saka tirikushungurudzira zvikurusa kuti vanhu vedu vachatara vakamira pati vanove vanhu vakawanda South Africa kudarika vamwewo marudzi ese vari kushanda muno.
VaWellington Manyunda avo vanomiririra sangano reZim Truckers Association vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kukasika kugadzirisa mamiriro eupfumi hwayo sezvo nhengo dzesangano ravo dzinoshandira dziri muSouth Africa dzave panguva yakaoma.
Isusu sesangano reZim Truckers Association tikukumbira muonzeri kunyika yedu yeZimbabwe kuti ngavatitarisawo kuti tiitewo rebhatu maservices emabasa edu. Tachikumbirawo kuti mabasa edu adzoke munyika yedu yeZimbabwe. Titarise upenyu hwedu isusu sevana veZimbabwe kuti tidzokerewo paposini yatinofanira kunge tiri seZimbabwe. Saka naizvi ndiyakatiomera zvikuru ishandi yangu yenyika inenge ichiraramawo nevari dzinayo after covid. Saka takaomerwa kuti panguva yekufunga izvezvi ende hatisi kuziva kuti toita sei. Saka mapfeko edu ndatatora sofa ndeyekunyorerawo kumaorganizations akawanda especially kuZimbabwe kuti vatizwisisewo vatitarisirewo isusu sevana vavo tidzokere kunyika kwedu tiende tinoshanda. Hatisoda kubema South Africa inenge yadarimirawo isusu toda kudzokerawo kumba kwedu tinogara kuZimbabwe.
VaNesbet Mahanya vanobva kumasvingo vanoti vari kufunga zvekudzokera kumusha uko vanoti vachanozvitangira mabasa emaoko.
Maprojects akaita sana aquaponics ndana hydroponics nepicari ndiri kumusha. I think it's going to help me in the level of animal and crop
Kutanga munandira 2018 South Africa yakaparura chirongwa chinonzi Zimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP chekupa mapepa kune vanoda kudzidza nekushanda munyika iyi. Magwaro aya arikutarisirwa kushanda kusvika muna zvita gore rinouya uye zvinotaridza kuti kuda kuwedzera nguva kuchanetsa. Chirongwa cheZEP chakatsiva chimwe chainzi Zimbabwe Special Permit chakasvika kumagumo muna 2017. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kusvika zvurudzana nemakumi manomwe kana kuti 170,000 ndizvo zvine magwaro ekugara muSouth Africa pasi peZEP. Mutauriri werimwe sangano rePeople Against Suffering, Oppression and Poverty, PASOP, Muzvare Tendai Biza, vanoti vatotanga kuona kushanduka kwezvinhu. Hapana anonyatsoziva kuti muSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvingani sezvo zvakawanda zvacho zvisina magwaro ari pamutemo ekugara munyika iyi. Asi vamwe vanofungidzira kuti zvinogona kusvika kana kudarika mamiriyoni matatu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.